именно Джумне Султану, ва Домник Мурери, вау за студио 7 годиника Шинджи, за веку курицира, за вана вас сачваши канин, за веку вас сунжира, па че хвала шама и ваво, кути ваво не кудзиру, а па не кушан са мишина има инкубета.
Нека гару, ино ня не обацира кова на вае, ва че ночима приму че вам, ати ваши кавая. У кангару, вашу, уно папа кучу, пане мугай менджи кангару. Мугай тариса, иши, бе, ита, чаграгмана вае, инеса, па че хвала панапа. Saka shinopa tsiridzo kuti mai vanokwanisa kuisa mwana pachifuva kuti awane kudzirwa kunofanira kunge kuripo especially kuvana vanenge vari mapreterm kozoti imwe nhaurwa ndeyekuti zvekangaru zvinobatsira kana mwana asingabuda muchipatara mune maincubator pakuti hakuna imwe method inozoshandiswa kumba saka zvinokurudzirwa kuti mwana kangaru iyoyo iitwe.
Vamureri vatiwo kushandiswa kwenzira yekangaru kei kunobatsira zvikuru kuchengetedza upenyu hwevana vakati kana paine chakanganisika pamwana amai vanenge vaine mwana pachifuva vanokurumidza kuzviona zvichienzaniswa nevana vanenge vari pamuchina wemaincubeta.
Chakakoshera nyaya yekangaru inhaurwa yekuti zvasiyana nekunge mwana ari muincubeta ari mukati meincubeta akange arutsa kana kukachidzwa kana kungoita zvimwe zvinhu zvinongowanikwa pamwana zvezvi hazvikasiki zvaonekwa kuburikidza nedambudziko ratinaro rekuti vana mukoti mukati menzvimbo dzezvipatara vashoma hakuna anokwanisa kuti anotarira kuona kuti uyo mumwana uyo ari kurwara uyo akagara zvakanaka here. Saka kana akangaitwa aitwa yekangaru iyoyo kana akakwanisa kukachidzwa kana kurutsa mai kana kuti baba vanokwanisa kuzvibata kuti pane dambudziko rasangana nemwana vaakutokwanisa kuti vagadzirise mwana kuti anyatsofemawo zvakanaka pasava neatingati macomplications zvingabata mwana kuti asararama.
Mukuru anoona nezvekusununguka kwakanaka kwemadzimai akazvitakura mubazi rezveutano vabernard madzima vanoti vari kukurudzira kuchengetwa kwevana vanozvarwa vasati vasvika nenzira yekangaru keiyi kuitira kuti vana vawane kudziya kwakakwana.
Ndataura ini kuti mwana ari kuchena ari anokwanisa kuafectwa netemperature saka ndosaka tiri kuti anonzi kangaru mother care yekuti anenge ari padumbu ramai vake nonga maona kuti kunopisa chaizvo we want to make sure that temperature yavo inogara iri right iri pamusoro.
Mukuru muodhi inochengeterwa madzimai akazvitakura kuHarare Central Hospital amai Dade Gertrude Tedzai vanoti nzira yekangaru care ndo yava kukurudzirwa pasi rese.
Vari kuti iyo kangaru care iyi tinogona kuti mai vorara nemwana kune kuti aite muincubeta achirupa oxygen mwana wamai vachi oxygen ichibva kumashure kwavo that meaning kuti we need to extend our kangaru care unit. And also, those international those who are encouraged to for these chickens to survive, Babulabuchi, who is there with Makangaru chains.
Simunyanzu, the notes were named Matambuzukakasi and Asiana Kusangan, one hour, Munia Zotano, and also another Kushanika Commissioner, Makinkubeta, Kushaka Commissioner, Bushpata Shukuma Misha, Pamina Kushanika Kovashandre Zotano. Nzira yekangaru care inogona kubatsira kudzivirira vana vanofa mushure mekuzvarwa nguva yavo isati yakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.